Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 14 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya yegukura hundi inotsviriridza pamusangano waitwa nhasi muBulawayo wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rine chekuita nekupodzwa kwemaronda nerunyararo munyika.
Kanzuru yotatarika nekuwana mari yemitero kubva kuvagari nekuhurumende.
Rimwe sangano ravana chipanga mazano rinoti pane zvikonzero zvakawanda zviri kutadzisa madzimai akawanda kupinda musarudzo.
Nhasi tine hurukuro naPastor Philip Mugadza avo vanoti vakarotswa naMwari kuti vamugabe vachashaya muna gumiguru gore rino.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nyaya yegukura hundi yatsviriridza pamusangano waitwa nhasi muBulawayo wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rine chekuita nekupodzwa kwemaronda nerunyararo munyika kana kuti National Peace and Reconciliation Commission Bill. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vataura pamusangano uyu vashora bhiri iri vachiti haritauri zvakajeka pamusoro penyaya yegukura hundi. Vakati kana nyaya iyi isina kutaurwa pachena nezvayo, munyika mufe makaita runyararo kana kuregererana kwechokwadi. Mumwe weavo vapa pfungwa idzi ndiamai Sikululekile Moyo. Ava vati kune vamwe vanhu vatove vanhu vakuru asi havana magwaro ekuzvarwa kwavo nekuda kwekuti vabereki vavo vakaurayiwa panguva yegukura hundi. Vaimbove mumiriri wemagwegwe mudare reparamende vaFelix Mafa, avo vanove mutungamiri wesangano rePost Independent Survivors Trust, vati nyaya dzakadai sekuwana magwaro ekuzvarwa pamwe nekuigwa zvakanaka kwevanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi dzinofanirwa kujekeswa mubhiri iri.
Post Independent Survivors Trust trema concerns okuti vanhu vakaurayiwa vana vavo vakashayiwa ma birth certificate nanhasi vava kuma 32 years 35 years havana, saka vanhu ivavo they are stateless. Zvakare tine makuva atinoziva shallow graves ane vanhu vatinoziva, asi hurumende naMpoko vice president ari kuti hakuna reburial. Asi tinoshama natongogarana Nikita Mangena nana Chitepo paka vigwa ruviri, saka tinoda kuti vanhu mhuri nemhuri netsika dzavo vazvigadzirire vega. Zvese izvozvo hatina mbotaurwa mubhili yacho. This bill haina kumbogadzirisika zvakanaka nokuti yaigadzirwa nevanhu vakaita mhosho nyanywa dziriuda kuziprotekta.
Mumwe wechidiki angaripo pamusangano uyu Takunda Madzana ati yese munhu werudzi rwechishona anogara muBulawayo zvinomurwadza kuti pane kuvengana pakati pemashona nemandevele kwaanosangana nako, achiti kuvengana uku kunogona kugadziriswa chete kana nyaya yegukura hundi ikataurwa zvizere nezvayo. Mzare Esther Zita, mumwe wechidiki angaripo pamusangano uyu, atsinirawo kuti zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi gadziriswe zvizere kuitira kuti kuvengana kana kufungirana zvisizvo kupere pakati pemarudzi munyika.
Ini pachangu semunhu wechidiki ndinochida kuti nyaya iyi yegukura hundi ingaita uku kuitira kuti isusu toziva kuti zvakafamba sei. Hatidi kunzwa nhema, vamwe vanhu vanotaura zvinhu zvakasiyana ende chinhu chiricho chaicho kuti ndechipi hatisi kuziva. Ndoda kuti inini ndoziva chokwadi kuitira kuti nevana vangu vazive chokwadi. Eke zvino padzapa isusu vechidiki tatova maenemies nenyaya iyi yegukura hundi. Vamwe vanoti kumashona akadai, mandevera akadai, saka isusu pachedu tatova ma enemies.
Reverend Skalo Tele, avo vanoshanda nesangano reEcumenical Church Leaders Forum, vatiwo bhiri iri rinonyanyo kukoshesa vanhu vanenge vakapara mhosva dzakadai sekuuraya kana kushungurudza vanhu, asi risingakoshesi vanhu vanenge vaitirwa mhosva idzi. Vamwe vapfungwa dzavo vashora bhiri iri vachiti haripe masimba akazara kukomisheni ichange ine chekuita nezvekupodza maronda nerunyararo uye rinopawo masimba akawanda kugurukota rezvemitemo. Vatinei mukwewa vanoshanda nesangano reava male human rights lawyers network ndemumwe weavo vapfungwa idzi vachiti gurukota rezvemitemo harifanirwe kuve nemasimba ekurambidza kuti vamwe vanhu vape umbowo kukomisheni.
Tine kugununguna kuripo kwekuti minister akupiwa masimba ekuishua certificate kuti ningi ada kuzotestifya uyu ane classified information, therefore achafanira kuti ape umbo. Isu turi kuti munhu wese ngaataure chakaitika kuti tizive chokwadi, but kana pane zvimwe zvikunzi zvine zviri classified tatida kuti papiwe period to say information yanga classified icha wanikwa in 10 years but munhu anofanira ku testify atinoti on camera, but after 10 years umbo wake tozoenda kuno utsvaga mu record tichiona kuti akabvuma mhosva dzake here kana kuti haana.
Pamboita zhowe zhowe pakunopera kwemusangano uyu vamwe vanhu vachipopota kuti vange vasina kupiwa mukana wakakwana wekutaura. Asi musangano uyu wazopera zvakanaka mushure mekunge sachigaro wevadare veparamende vaDamian Mumvuri vapa mukana kuvanhu vange vachida kutaura ava. Vadare veparamende vemakomiti anosanganisira yezvekodzero dzevanhu vari kufamba munzvimbo dzakasiyana siyana vachinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri reNPRC. Bhiri iri rakadzorerwa kudare reparamende mushure mekunge rarambwa nevanhu gore rakapera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wekereke Remnant Church, Pastor Philip Mugadza, avakasungwa mushure mekunge varotswa kuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vachashaya musi wa 17 gumi guru gore rino. Vakazoburitswa muhusungwa nezuro mushure mekugara mukwemazuva makumi mashanu nemashanu. Pastor Mugadza vakasungwa musi wa 16 ndira gore rino panze pedare remagistrate muHarare, apo vakanga vari kutongwawo mune imwe mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mureza wenyika. Magweta avo vaobei Shava navagift Mutisi vakazokwanisa kuita kuti Pastor Mugadza vavaniswe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo mushure mekubhadhara madhora makumi mashanu semari yechibatiso. Asi Pastor Mugadza vanoti havana godo nezvose zvakaitika kwavari zvakaita kuti varambe vari muhusungwa, vachiti vanoziva kuti Mwari vanenge vaine zvikonzero zvekuti zvose izvi zviitike. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ndiri kunzwa kufara nenyaya yekuti ndiri kudzokera kumhuri yangu yandanga ndasiyana nayo kwenguva yatirebei, zvekare ndichifara kuti ndadzoka kuitira kuti hondo ienderere mberi. Zvekare
tinoona kuti nyaya yenyu yakatora nguva yakareba ichitenderedzwa kumwataredzi mhosva, tichimunzwa kuti mapepa mamwe akaenda kubhindura anonoka kusvika kwamuri kuti munge muchiburiswa. Makanzwa sei nezvese zvaiitwa izvi?
Andina hangu nyaukadzika zvikuru semunhu anoziva chinhu chimwe chete kubva kushokura rinoverenga vaRoma 8:28 inonditaurira ichiti iyo zvose zvinoitikira zvakanaka kune ava vanomuda. Saka dzimwe nguva tisina kunzwisisa kuti zvatiri kupenda nazvo zvinoreva kuti chinyi, asi Mwari wemasimba ose vanenge vachiziva zvokuti kana maziso edu ekurangara nekuziva akavhurwa tinokwanisa kunzwisisa kuti izvaitika nechikonzero chakati. Saka andina kugumbuka zvikuru ndaiziva kuti pane zvakanga zvichitoitika. Mukuratidzika sekunge zvina kumira zvakanaka, asi nerimwe divi zvatoitirwa zvakanaka yangu ndiri mutorongo kudaro, nokuti pazvandaiona pane zvandainzwa zvairatidza kuti zvichandibatsira zvekare kana ndichinge ndabuda muusungwa.
Tichitarisa pahope dzamakarotswa idzo dzekuti mutungamiri wenyika vachashaya muna gumi guru, pane zvashanduka here?
Pamusoro peshoko randakataura hapana chashanduka, richaramba rakamira rakadaro kana pasina zvinenge zvaitwa nemuridzi weshoko iroro.
Mungati mamwe makagara zvakadii?
magariro wacho ndiyo imwe wedzinyaya dzandichaedza kusimudza kuratidza kuti nyaya yePrison Act 40 ichandurwe yakaramba yakadaro kubva nguva dzaSmith. Mabatirwo ari kuitwa vanhu matorongo haana kunaka ndengo yaSmith chaiwo chaiwo.
Vanga vari Pastor Philip Mugadza vanove mutungamiri wekereke Remnant Church vari parunare neStudio 7.
Gwaro raburitswa nesangano reResearch and Advocacy Unit kana kuti RAU rinoti nyaya yemhirizhonga yezvimatongerwo enyika, kushaya mari nezvikwanisiro pamwe nekusaremekedzwa kwemadzimai nevanhurume ndezvimwe zvezvikonzero zviri kuita kuti madzimai asakwikwidze musarudzo kunyange hazvo aine chido chekuita izvi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Gwaro iri rinotiwo kunyange hazvo mapato ese zvimatongerwo enyika achishora mhirizhonga yezvimatongerwo enyika, hapana kana bato riri kutevedza izvi, uye mapato aya anoshandisawo madzimai munyaya dzezvimatongerwo enyika. Rinotiwo vatungamiri vemapato makuru munyika vane humbimbindoga, uye izvi zviri kukonzera kuti pave nemadzimai mashoma muzvigaro zvepamusoro mungave mumapato aya kana muhurumende. Vachitaura pamusangano wekuziya gwaro iri, uyo wange wakarongwa nekambani yeAlpha Media Holdings pamwe nesangano reHivos, mutungamiri werimwe remapato ezvimatongerwo enyika reAfrican Democratic Party, Muzvare Maslini Chikasha, vati vanobvumirana nezviri mugwaro reRau, uye vati panotove nematambudziko avanosangana navo kunyange hazvo vari mutungamiri webato.
Tinosangana nekushaya support kubva kune vamwe vatinenge takagarisana navo, varume vedu, vana vedu nemhuri dzedu. Tinosanganazve nekutyisidzirwa nemamwe mapati ariko, mapoliticians ariko vagara munyaya idzi, nekuti ivo vanenge vachiti varume, saka vanoshandisa simba ravanenge vainaro sevarume kuti vatyisidzire vanhukadzi. Uyezve tinongosangana neyandingangoti resistance inobva even kune mamwe mwadzimai kuti munhu wechikadzi haafanirwe kunge achiita nyaya dzekutongwa kwenyika, anofanirwa kubikira vana, anofanirwa kugara kumba achichengeta vana.
Amai Ellen Dingani veZimbabwe Election Support Network vatsindira Muzvare Chikasha vachiti matambudziko aya makukutu zvekuti madzimai dzimwe nguva anotoramba kana kuburitswa mumapepanhau kana mudzinefenyuro.
Ora kwandamboita nyaya yemhirizhonga ndiyo inotya madzimai, saka mudzimai anofunga kuti ndikapinda mumapepanhau kana kushambanzwa zita rangu panefenyuro ndinenge ndave kuita yenonzi pachirungu kutagetwa, saka madzimai anopedzisira ave kutisudurukei munhau dzekuti vapinde mumapepanhau. Asi chatirikungotaura parizvo ndechoni, ngatirambe tichingovakurudzira madzimai uye tikwanise kushanda pamwe chete seZimbabwe kuti tive nenyika isina mhirizhonga uye inoita kuti vanhu vakwanise kupinda musarudzo vakasununguka vasingatye. I think zvinozosimudzira madzimai kuti akwanise kunge asingatye.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vachitaurawo pamusangano uyu vati matambudziko aya anowanikwa nekuti varume ndivo vane zvigaro zvepamusoro, uye dambudziko iri rinotangira mumba chaimo. Asi vatiwo madzimai anofanira kusiyana nekatsika kekushandiswa nevarume otsigirana sezvakaitwa nemadzimai ekuSierra Leone avo vakatsigira amai Selif Johnson kuve mutungamiri wenyika iyi.
Asi vakadzi dambudziko ravaita vamwe vacho vane vane zvinhu vari nipozino kapa vanoshandiswa nevarume kurwisana. Ukaenda kuMDCT chaiko kana kuMDCN vakadzi ndivo vanodyisa vamwe vakadzi kuti vasakwira. Ukaenda kuZanu ndio mutambo waitara zvakaitwa mamamduru hari mamduru vaidzingirirwa namai Mugabe vati tinokambara mai Mugabe nevamwe vakadzi vaudia kuti vada kushandisirwa vamwe vakadzi kuvadzingirirawo futi pana nzvokuti kana mukadzi ari pachinzvimbo chisapotai vamwe mukadzi kuti adini akwirire chirega kurwisana kwanzi ye ngatinde tindorwisana mamjiro kuti ai ini zvokurwisa mukadzi ngatinde tindorwisa kupe kuti ai ini zvokurwisa makupe hadidi.
Murayiridzi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Charity Manyeruke vatiwo pfungwa dzevanhu dzinofanira kusandurwa kuti madzimai aremekedzwe pamwe nekupiwa mukana wekukwikwidza musarudzo.
Asi nyaya yandinoona ini ndeyekuti mukadzi anofanira kutambirwa semunhu ane kodzero dzeku participate munyaya dzematongerwo enyika ndo pane dambudziko redu ipapa dai izvo zvinzo zvagadzirwa zvaitawo kuti vamunhu aonekwe semunhu ane marights ake munhu kadzi zvinogobatsira nekuti vanhu vazhinji vakarerwa vachiudzwa kunzi mudzimai haapinde munyaya dzezvematongerwo enyika zvinova zvisirizvo.
Bumbiro remutemo wenyika rinopa zvigaro makumi matanhatu zvisingakwikwidzwe kumadzimai muda renational assembly kusvika muna 2013. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Nyanzvi mhadze zveutano dzinoti vanhu vanodarika mazana manomwe vafane chirwere chemalaria kusvika pari zvino muBurundi, izvo zvaita kuti hurumende iyi iti chirwere ichi idambudziko rakakurisa.
Mauto eIraq ari kurwisa kuti atore zambuko riri parwizi Tigris, urwo ruri muguta reMosul, apo vanhuwo zvavo vari kuramba vachitiza kubva muguta riri kumavirira kwenyika iyi.
Paita ropa rakaipa pakati pameya weHarare vaBernard Manyenyeni nevakafanobata chigaro chemunyori mukuru weguta amai Josephine Ncube panyaya yezvikwereti zvine vagari, hurumende uye makambani akazvimirira kukanzuru. VaManyenyeni vanonzi vakambomisa nyaya yekutengeswa kwemidziyo yevagari vane zvikwereti kukanzuru nekambani inonzi Wellcash Debt Collectors. Asi amai Ncube vanoti hapana kudududza panyaya iyi. Mashoko aya anotsinirwa nemutauriri weguta reHarare City Council vaMichael Chideme.
Kanzuru haisati yagara pasi kuti iongorore mashoko akabva kuna meya. Saka kana pasina kunge paine ongororo yakadaro, pasina resolution inosandura zvakanga zvakaiswa nekanzuru kudhara, basa rinoenderera mberi. Madecisions akadaro anoitwa kanzuru vanhu vese vakaungana.
Kanzuru inoti vagari, mapazi ehurumende nemakambani vane zvikwereti zvinodarika mamiriyoni mazana matanhatu. Sachigaro wesangano revagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimba rashe moyo vanoti kunyangwe hazvo midziyo yevagari iri kutengeswa hakuna zviri kubatsira nekuti mari iri kuwanikwa kuma auction haina chairi kubatsira.
Kutaura kwatiri kuita kunoku vagari vakawanda vane zvinhu zvavo zvakatotengeswa asi hapana kutobudawo mari yakatowanda yekuti inganzinda bhadhara zvikwereti zvavanga vanazvo. Zvinhu zvatengeswa asi munhu achingori nechikwereti kuguta reHarare.
Muteedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanotiwo kune vemakambani zvinhu hazvina kumira zvakanaka, izvo zviri kuita kuti vatadzewo kubhadhara zvikwereti zvekanzuru.
Hakuna asiri kuomerwa, makambani ari kuomerwa, vanhu vari kuomerwa, zvoratidza kuti ikonomi haisi kuita zvakanaka.
Asi pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko iri kuti makambani asavharwe uye kuti vagari vasatengeserwewo midziyo yavo? VaChideme vanoti chido chekanzuru ndechekuti paitwe nhaurirano nevane zvikwereti ava.
Chikumbiro chedu chikuru ndechekuti vanhu ngavauye titaurirane. Chikwereti chinopedzwa nekutaurirana, hachipedzwe nekupopota.
VaMoyo vanoti vagari vanodawo kuti vapiwe mukana wekubhadhara mari pashoma nepashoma.
Hongu zvikwereti tinazvo, hatina kuramba kubhadhara, asi nemaomero akaita mamiriro eukumi munyika vanhu vanongobhadharawo pashoma pashoma, vanenge vakwanisa kwete kuzotumirana vanhu vanaa vachitora midziyo munenge mushandisa uye inoitawo kuti murarame zvakanaka mumaguta.
VaJokonya vativo zvakakosha kuti vanhu vose vari munyika vagare pasi kuti vaite muonera pamwe chuma chomuzukuru.
Nyika yose zvayo inoda kuti inatsokugadzirisa nyaya yezveupfumi nezvamabhizinesi ndokuti zvinatso kufamba nenzira yakarurama, vanhu vachiwana mabasa, vanhu vachishanda. Asi kuti zviitwe zvekutoti vanhu votoisa musoro pamwe chete, hakuna munhu anouya azotigadzirira Zimbabwe kunzewo kuti azvigadzirira tega varidzivai.
Muna 2013 hurumende yakambokanganwira vanhu vose zvikwereti kukanzuru uye zvikwereti zvemagetsi kuzesa. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vanoti vanoona hurumende ichikanganwira vanhu zvikwereti zvakare sezvo nyika yatarisana nedzimwe sarudzo dzemuna 2018.
Hazvishamisi kuti ZANU-PF inogona kudzokorora sehurumende maitiro yakamboita ichitsvaga rutsigiro.
Asi vaMabhenge vatiwo zvakakosha kuti mari inenge yabhadharwa yemitero ishandiswe zvakanaka, kwete kuti mamaneja ekanzuru ange achidya norivha uku vanhu vachinonga svosve nemuromo.
Kwemakore mazhinji imo mumakanzuru umu vamwe vachitambira nemaoko, ivo vanga vachitoita zvekuhora nemabhara mari yakawanda zvakanyanyisisa zvekuti dzimwe dzenguva ivo vanhu chaivo chaivo vasisiri kubhadhara yatingati mari yemaservisi yokuona kuti chekubhadhara chacho mabhinha hatakurwi, mvura hakuna, zvakawanda wanda zvinofanira kuitwa nekanzuru zvanga zvisingaitwe.
Nyaya yekuti muhomwe mekanzuru inhava izere mhepo yapawo kuti kanzuru itadze kubhadhara zvikwereti zvayo kuZimra, NASA uye kuHarare Municipal Medical Aid Society.
Vanotenga zvinhu kunze kwenyika vachizozvitengesa munyika vanoti zvave kuvaomera kuwana mari yekunze sezvo yave kushayikwa uye yave kudhura kuwana pamukoto. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanotenga nekutengesa mbacha zvekudya nezvimwe zvavanotenga kunyika dzakaita seZambia, Tanzania, Dubai, China neSouth Africa vanoti upenyu hwave kuvaomera sezvo vave kutadza kuenda kunohodha nekuda kwemari yekunze yave kushayikwa. Vanotengesa ava vanoti mari yekunze yave kudhura zvakanyanya pamisika mitema zvekuti hapana mari pamusoro yavanowana kana kuti profit vakaishandisa kunotenga zvinhu zvekuzotengesa kunze kwenyika. VaBison takaendesa mumwe wevanhu vanoenda kuTanzania kunotenga mpacha dzekuzotengesa munyika. Vatakaendesa vanoti vave kune mwedzi vasati vaenda kunohodha sezvo vari kushaya mari yekuAmerica iyo vanoshandisa kunohodha. Vanoti mari yekuAmerica yave kuwanikwa pamisika mitema apo inodhura zvekuti hapana profit yaunowana vakaishandisa kunohodha.
MaUS dollar ari kunetsa zvakanyanyisa. Unototi kana wakuda kuti specialist cross border kuti paunenge wakuda kubuda uto zvifanoza kuti unotofanira kutoita import time yakawanda, maybe 3 weeks or 2 kuti unganidze uwane 1000 ema $50 kana ema 100 mari dzodzo dziri kunetsa.
Vatakaendesa vanoti zvakaoma kuwana mari kuAmerica usingabhadhari imwe mari pamusoro.
Kuti utowana mari iyoyo tinongo uchifanira kutobhadhara mari inenge $5 pa 100 note. Saa otongo taimira kuti wekuziva vari pama cash points kana akatowanawo otogara wakatomutengera airtime kuti zvona kufonera kuti kunongo kwaita chi kwaita mari.
Kushayikwa kwemari yekuAmerica munyika kwave kuita kuti vazhinji vatenge mari yemarands ekuSouth Africa. Vanotenga mari iyi vanoti vanoshandisa mari yemabond notes kutenga marands nedonzvo rekuchengetedza uremu hwemari yavo. Nekuda kwekuti chakatanga ndicho chakachenjedza, vanoti vave kutyira mari yavo kuti ingashaye uremu neusiku humwe chete sezvakamboitika mugore ra2008. Muzvari Fulen Faramera avo vanoshandisa mukoti pachipatara chechinoi vanoti vanotora mari yavo yose ari mabond notes votenga maranzi kuSouth Africa senzira yekuchengetedza uremu hwemari yavo.
Vanhu vari kufungwa kuti mabond aya achapera sezviyezve zvegore riyere zvokuti mari dzakazongonzi hadzichashanda nokuti zvinozvi munhu akuti kana akawana yusa ari kupfinyira ari kusungirira kudai so akawana rands iri kusungirirwa. Rands imari, inyusa imari. Saka vanofungidza kuti bondi richaexpire kwozonzi takushandisa kana kuti marands kana kuti takushandisa yusa ipapo bondi riya richashanda.
Mazvikokota munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti kutenga kwakanyanya kwave kuitwa marands hazvishamise sezvo vanhu vakawanda vachienda kunotenga zvinhu zvakaita sezvekudya kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
vechidiki vari kukurudzirwa kuti vapindewo musarudzo dzegore rinouya vachikwikwidza zvigaro kubva kumakanzura kusvika kudare reparamende. Kurudziro iyi iri kubva kusangano rakazvimirira roga reWomen for Women, iro riri kutenderera nenyika yose richikurudzira vechidiki zvikuru sei vanhukadzi kuti vavhote neuwandu hwavo musarudzo dza2018. Mutungamiri mukomo weStudio 7 abata munyori anoona nezvekutsvaga rutsigiro mubazi revechidiki muMDC inotungamirwa navawash mencube vatokozani slayer, avo vanoti vari kubvumirana nekurudziro iyi.
Kurudziro iyi tiri kuitambira nemaoko mairi chaizvo, nekuti isusu vechidiki tangogara zvichinziko tinogoresa kuvhota tichivhotera vakuru vedu. But ine zvino tiri kukurudzira vadiki kuti ngavasumuke vanonyoresa kuvhota, pamwe chete nekuti vaite ivo macandidate panzvimbo dzavanogara, nekuti tangomirira nevanhu vakakuru kwenguva yakati kuti. Ine zvino tiri kutarisira kuti vechidiki vaite ivo macounsellors maMPs enzvimbo yavanogara, nekuti ungatarisa even hurumende iripo emazuva ano vakatanga vari vanhu vechidiki. Saka tiri kukurudzira vechidiki vari mubato reMDC riri kutungarira navosman nyuzi kuti ngavasimuke vaite macandidate panzvimbo dzavanogara izvozvo.
Asi muri kuona vakuru vebato renyu vachibvuma here kuti munge muchikwikwidzawo sevechidiki?
Havatirambise nekuti vanoziva kuti isusu vechidiki ndisu vatungamiri vemangwana. Saka vakarasa isusu vanoziva kuti musangano unenge waparara, nekuti vakuru vamwe makore avo haachabvumi kuti vatenderera mberi nezvematongero enyika. Saka vanobvuma chaizvo kuti isusu vechidiki tipinde mumakosi akafana neana kansila kana MP, nekuti sezvo muchiziva kuti masenators kunopinda 40 years zvichienda mberi. Saka isusu tongopinda pamacounsellors nemaMP.
Urongwa hwenyu hwekudzidzisa vanhu zvikuru sei vechidiki nekukosha kwekuvhota huri kufamba sei?
Aiwa, huri kufamba zvakanaka. Tikukurudzira vechidiki even vasina mabirth certificate nezvitupa kuti kana vakatitaurira vakaungana panzvimbo imwe chete togona kuti tivarongere transport inovaendesa panzvimbo iri pedyo inotorera mapepa ekuzvara ngofana nemabirth certificate nezvitupa.
Vatokozani Slayer ndiwo munyori anoona nezvekutsvaga rutsigiro mubazi revechidiki reMDC inotungamirwa navawashman Ncube. Vanga vachitaura vari parunare vari kunkai nantungamiri mukomo weStudio 7.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muCuba. Vanhu vemuCuba vari kuramba vakatarisana nedambudziko rekutyorerwa kodzero dzavo nehurumende inotungamirwa navaRaul Castro. Mugwaro rakaburitswa neAmerica rinongorora nyaya dzekodzero dzevanhu rinonzi State Department Human Rights Report zvakabuda pachena kuti vanhu vari kurambidzwa kusarudza hurumende yavanoda kana kuratidzira murunyararo. Vasungwa vanonzi vanotyorerwawo kodzero dzavo vari mumajeri. Kutongwa kwenyaya kumatare kunoitwa zvichitariswa kuti wabuda mumba mani. Mapurisa nemauto ndivo vanonzi vanoshandiswa mukutyora kodzero dzevanhu. Sangano remuCuba reHuman Rights and Reconciliation rinoti kune vanhu vanodarika zviuru mapfumbamwe vakasungwa mukupera kwegore rapera. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeAmerica vaRex Tillerson vanoti magwaro akadai anoitwa kuratidza kuzvipira kweAmerica kuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa pasi rose. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muCuba. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzekunyoresa kuitira kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Nyaya yeGukurahundi inotsviriridza pamusangano waitwa nhasi muBulawayo wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rine chekuita nekupodzwa kwemaronda nerunyararo munyika.
Kanzuro yeguta reHarare yotatarika kuwana mari yemitero kubva kuvagari pamwe nekuhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichitimurere zvakanaka vateereri. Tokusiya mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 Mbimbitho 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ibhili le asiyifuni ngenxa yokuthi ibhalwe ngabantu ababulala abantu ngesikhathi seGukurahundi, njalo ikhuluma kakhulu ngeziqhathwa hatshi ababulawayo, ama-victims.
Izakhamizi zakobulawayo ledolobho leVictoria Falls ziyala umthetho wokukhumisana umlotha we-National Peace and Reconciliation Bill. Isiphathamandla sikahulumende weLebotswana sikhuthaza ukuthi abadabuka eZimbabwe abasebenza ezindlini kumele baphiwe amaphepha abavumela ukuhlala lokusebenza eBotswana okusemthethweni, ama work and residence permits. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo leVictoria Falls sezizalile umthetho wokukhumisana umlotha weNational Peace and Reconciliation Bill, zisithi unika amandla ababulali. Njalo lo mthetho wabhalwa ngumphathintambo obona ngezemithetho onakanelwa kuba waba lesandla ngesikhathi seGukurahundi. Unompumelelo moyo osiphalo ludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Ubulawayo useyalile umthetho ohlafunwayo we-NPRC, bethi awucaci njalo awukhulumi ngeqiniso lokuthi kuzasetshenzwa njani, ngoba upha amandla amaningi kumphathintambo wezokukhumisana umlotha okudlulisa amalawulo. Ekhuluma ngemva komhlangano obukhokhelwa ngusenator Damian Muvuri eBulawayo Light City Hall lamhlanje, unkosikazi Priscilla Misaherambi Mushonga uthe eVictoria Falls bayalile, koBulawayo lakho bayalile, sebebhekise amabombo ePlumtree wabalisa lezinye indawo abaza kuyathapha imibono kaZulu ngomthetho wokukhumisana umlothalo.
Sisuka lapha siye ePlumtree kusasa, izolo beseVic Falls, so siza kuye ePlumtree, singasuka ePlumtree sibe sesisiya eGweru, singasuka eGweru sibe sesisiya eBindura sicine ngeChinoyi. Abanye labo bahamba bekhulumela the other side, kodwa nxa sesiqedile siyabe sesiqedile ama-provinces onke engu-12.
Njengenhlala yenza, uBulawayo uthe eseyalilela umthetho owayelilunga ledale lephalamende eMagwegwe, umnumzana Felix Mafa, umasungula lomagqiba umhlangano ngemibono usukume wabonga uZulu lamalunga edale ngokukhulumisana ngokuthula, wadabula amaphepha amumethe umthetho wokukhumisana umlotha ethi azothunuka umthwakazi, njalo awakhulumi ngokukhumisana umlotha kodwa ukuthi umadala icala axolelwe.
Ibhili le asiyifuni ngenxa yokuthi ibhalwe ngabantu ababulala abantu ngesikhathi seGukurahundi, njalo
ikhuluma kakhulu ngeziqhatshwa hathi ababulawayo ama victims lo uzabona ukuthi constitution leyana iyabhalwa kuhle kodwa sebeyiphendula amandla sebesipha u chief executive officer ozakhethwa nguminister
umnumzana Phineas Ndlovu uthe sicolelana kukuphi abantu bafinyeze inyawo abaye kundawo ezalahlekelwa ukuze bazi ukuthi kulokuxolelana kumbe hatshi bayeke ukuhamba bethunuka abantu ngegugurawundi yona engamunyethwanga ngumthetho odinga ukukhumisana umlotha
hambe ekhesi hambe lupani they will tell you exactly ukuthi yikho kukhona ubusudinga ukuthi siyaxolelana kumbe kasixolelani please ake liyekele ukuhamba lithunuka abanye abantu bezithulele
ugogo umancube uthe uyathunukala kakhulu njalo inxeba lakhe kazi ukuthi liyaphela nini ngakho umanxeba-nxeba ngegugurawundi
umne wethu phansi uRidi Ncube
ibulawa igugurawundi
umntaka babakazi wami unkosi Dube owayenguhedi teacher echehondo esikolo uphansi igugurawundi ngizwele ngithunuka kakhulu angisozeke endlini sokunengi mina engicelayo ukuthi thina la emandebeleni jikelele sesifuna into eyodwa ngicela ukwazi ukuthi liyawazi yini amakhosi aleli lizwe aqala la kule nkosi yokuqala kulesibili kulesithathu kulesine so sesifuna inkosi yethu yesihlanu lapha emandebeleni
lamuhla ubulawayo ebeganunwabu ekhuluma amazwi ajiyileyo ethi umongameli Robert Mugabe kacace ukuthi ngesikhathi sombhuqazwe nguye owayehlanya kumbe ngabantu ababulalayo njalo ufunelani ukuxoliswa khona kunguye owabulala abantu. Ubulawayo uthe ilizwe lifile kunenzondano phakathi kwabakhuluma indimi ezehlukeneyo ikakhulu abaphuma ngentshonalanga lempumalanga yelizwe abasakhulayo becala abadala bethi bengafi bengakulungisisanga ngoba esintwini ungathatha kumbe uthathwe ngomunye umhlobo uyaxotshwa ekhaya kulobandlululo oluphilayo. Abanye bathe inengi labo mama abadlengulwa bazalwa abantwana abangela zibongo sebeze bekhulile abanancwadi zokuzalwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Abasakhulayo sebekhuthazwe ukuthi bancintise kukhetho oluzayo ngobunengi bedinga izikhundla kusukela phansi kumakansila kusiyafika edale lephalamende. Inkuthazo le ivela kunhlanganiso ezijiyene ezigoqela iWomen for Women yona eqhuba umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo kakhulu abesifazane ukuthi bavote kukhetho luka-2018. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqoqi obona ngokuhuga abasekeli kugatsha lwabatsha olwe-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube umnumzana Thokozani Sileya yena othi bayamamukela kakhulu linkuthazo.
Se inkuthazo thina njengabasakhulayo siyemukela ngezandla zombili ngoba sesikukhangela ukuthi isikhathi esiningi ukhetho oludlulileyo abadala bethu bebesikhuthaza kuphela ukuthi sibhalise siyevota sivotela bona ezikhundleni ikanti-ke lathi ontanga sile lungelo kumbe ngathi sile capacity sokuthi singathatha lezo zikhundla ngoba ungathi uyakhangela babantu kamini ngoma even abantu abakuhulumende ekhona kathesi ngesikhathi beqala ukungena ezikhundleni ezisezingeni eliphezulu angena labo eminyakeni ephansi engathi ngama-tender age so-ke siyakhuthazana nathi njengabontanga ukuthi kukhetho lolo olubuyayo asingeneni sibe ngamakhandidate njengakhathesi thina ebese sikukhuthazayo ukuthi at least kuwo wonke ama-councils kungaba ngama-rural district council kumbe ama-urban council kube at least le-40% yabontanga abangena emela lezo ziqini.
Bayavuma yini abadala kubandla leni ukubana lani njengabontanga lingene kukhetho lidinga isikhundla?
Kubandla lethu njengabontanga vele siyakhuthazana sonke
ngasihlangene singabontanga ukuthi sikhangelele ukuthi bose ilizwe lonke lelijikelele kube lamakhansila kube lama-MC angontanga ngoba phela ubusenetha siyazi ukuthi kufuna i-40 years and above so singabontanga thina sasiqualify ukungena kubusenetha but ubu-MC nobukhansila siyakhuthazana izikhathi zonke lapho esihlangana khona ukuthi kasingeneni esabela imikhatshana abadala singabethesini umlando ongapheliyo lathi ontanga kumele sisukume sithathe lezo zikhundla sibe ngamakhansila sibe ngama-m p ngoba phela thina yithi esingathi umgogodla engqubela phambili so singaba yitho ontanga esihlalela emuva kusho ukuthi kakula lapho esiya khona sokumele thina sisukume ukuze ilizwe lalo lisukume ndawonye lathi
lo ke ngumnumzana Mthokozani Sileya umqoqi obona ngokuhuga abasekeli kugatsha lwabasakhulayo olwe-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Esinye isiphathamandla sikahulumende weleBotswana sikhuthaza ukuthi abadabuka eZimbabwe abasebenza ezindlini kumele baphiwe amaphepha abavumela ukuhlala lokusebenza okusemthethweni eBotswana, ama-work and resident permits. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone eBotswana.
Umphathi ntambo obona ngezempilakahle kweleBotswana unkosazana Dorcas Malesu udawula ncedo ukuthi abeZimbabwe abasebenza ezindlini bancitshwe amaphepha abanika imvumo yokusebenza lokuhlala kulelo lizwe. Ekhuluma edale lephalamende uMalesu usole kakhulu uhulumende wakhe ebuza ukuthi kungani abeZimbabwe bangatholi amaphepha la. Imisebenzi ezindlini igcinelwe abaTswana kodwa iningi alifuni ukuthathelwa umsebenzi liyikhangelela phansi. Kodwa uMalesu owake waba ngumphathi ntambo ugatsha lokuthengiselana ole-trade uthi kuyaziwa ukuthi ngitsho iziphathamandla zikahulumente siqhatshe abeZimbabwe ezindlini kodwa bengelamaphepha. OweBotswana unkosazana Pauline Sichele uthi uvumelana lokukhulunywe nguMalesu ngoba bethwala nzima ukuthola omama abasebenza ezindlini abangabaTswana.
It is a good move for our government to give Zimbabweans some permits because siyazi ukuthi abaTswana abathandi ukusebenza ezindlini ngakho kungaba ngcono uhulumende abanikeze amaphepha.
Unkosazana Gladys Ndlovu yena uthi usebenza ecatsha engelamaphepha laye uyakwamukela lokhu.
Kunzima ukusebenza cabanga amapholisi, uhulumende yena akasizwele asinike amaphepha sisebenze amaphaphu ehlezi phansi.
Abanye abeBotswana bathi bathanda indlela abeZimbabwe abasebenza ngayo betshengisa ukuzimisela kodwa noma kunjalo uhulumende uyala esithi kumele abaTswana bathathe le msebenzi. Abasebenza emapulazini bona balenhlanhla ngoba uhulumende weBotswana lokhu esabanikeza amaphepha. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Inhlanganiso enikeza abantu abakumidlalo yokulibazisa uZulu efana lokulingisa ukucula ukuhlekisa abantu lokunye kwe-art iphakathi kokuqoqa umkhosi omkhulu wokunikeza abakulomsebenzi izicoco lemivuzo ngomsebenzi abawenzayo. Umbuthano wokusungula uhlelo lokuqala lomkhosi oweBulawayo Arts Awards wenzelwa eBulawayo Club kusasa mhla ka 15 Mbimbitho 2017. Umkhosi omkhulu oweBulawayo Arts Awards ngokwawo wenziwa ngoNhlangula. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Nkululeko Nkala omunye wabaqoqa umkhosi lo.
IBulawayo kwezemidlalo yiyo kubizwa kuthiwa yi-cultural hub yeZimbabwe okungangokuthi ezemidlalo zizakala kakhulu kule ndawo kodwa besingelawo awethu ama-awards ukuthi sithi thina lesi-celebrate abethu abatwana bakhona lapha uBulawayo ngoba at national level kuba nzima ukuthi sizathatha yonke imigido etholakala ngapha kuBulawayo thathe wonke amaqembu atholakala kuBulawayo wafake kumkhankaso yena leyo kodwa esikwenzileyo ukuthi thina sithi asiqaliselini okwethu koBulawayo ukwenzela ukuthi sibe lawethu ama-awards esizaziqhenya ngawo siwayenze indlela thina esikwazi ukuthi azakwanisela yonke imidlalo eyenzakala koBulawayo.
kuyini okwenza ukuthi likwenze khonoko kanti alisiqhenyi ngalomsebenzi wenu kobulawayo
no imsebenzi kuba mihle mihle okucakathekileyo ukuthi kumele lakho kwesinye isikhathi kufika isikhathi sokuthi bayakucelebrate abantu bevume bethi hayi lokho okwenzayo kuhle senze ukuthi si-encourage labancane abakhulayo ukuthi hayi ebekwazi ukuthi kwesinye isikhathi athena le abanye abayithatha nje ukuthi i-entertainment nje kuphela ngumsebenzi omele la ukuthi sikhulume ukuthi nxa kuthi kuthiwa uMessi kumbe uRonaldo yisoka star of the year sibe nayo isoka star yethu ye-art ngezinye indlela
lizobe linikeza abantu abakumsebenzi onjani imiklomelo
sihlanganise yonke imidlalo ekhona lapho eyenzakala koBulawayo siqalisela kutheatre sabuya kumusic kudance kuvisual art kwezamabhayisikopo kucomedy kuliterature nalaba abayenza le modeling
ngubani ozamele akhangelele ukuba ngaphakathi kwalo mncintiswano
into esiyenzileyo ngalawa ama-awards ukuthi asifuni ukuthi kube njengamanye ama-awards akhona emhlabeni ukuthi wonke umuntu uyazifakela yethu sibe labantu abazayenza lama-nomination lokwana ukuthi umuntu uzahambe ukuthi hayi mina uKevin ngibonani uyakwana lapha yeni sezahlala phansi amajaji ebesekhangele ukuthi hayi lo lalo uyayenza abantu bekhangele kakhulu imisebenzi ukuthi umuntu usebenze njani okwenzakala kusasa ukuthi kusasa siyabe siyithukulula lawa ama-rules okuthi sisebenza njani imithetho yangikhona ukuthi sisho ukuthi susela lamhla sesivulile ama-nomination mhlaka 6 June siyabe sibuya sesithi nanka ama-nominees noma ama-jackets sehlalile mhlaka 30 June sesithi nanka umdlalo which is the final yama-awards
lo ke ngunkululeko Nkala ongumunye wabaqoqa uhlelo lokupha izicoco abakumsebenzi yama-arts lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama lapho siyaba sixoxa khona kuhlelo oluthiwa lona olwabasakhulayo lo the connection sixoxa ngohlelo lokukhuthaza abasakhulayo ukuthi bancintise kukhetho thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte lingene lani kuhlelo elivalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanyamazwe. Ingcwethi zezempila kahle kwele Burundi zithi umkhuhlane woqhuqho owemalaria usubulele abantu abangaba ngamakhulu ayisikhombisa kulelo lizwe lonyaka. Ele China selibhekane lenkinga engazake ibe khona elizweni lelo yokukhonona kwamankampani amakhulu alelo lizwe akhala ngokuthi imigoqo esifakwa nguhulumende kwezokungena lokuphuma kwemali elizweni siphazamise ibhizimusi kakhulu lapho bethengiselana lamanye amazwe. Inhlanganiso yabo semabhizimusi ye-Confederation of Zimbabwe Industries ithi umnotho welizwe uzathuthuka kancane kulandela ukuna kahle kwezulu. Linhlanganiso ithi amabhizimusi asebenzisa izilimo azathuthukisa amanye amabhizimusi amaningi-ningi. Uhulumende uphakathi kohlelo lokulima oluthiwa Command Agriculture athi lulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezomnotho omnumzana Masimba Kutshera saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle ukuna kwezulu kuzaphathisa njani umnotho welizwe.
Kunganceda kodwa ngibone ukuzanceda ngendlela uhulumende akhangelele ngayo ngoba ungakhangelisisa asela industry ezalungisa asela manufacturing industry lapha eZimbabwe esebenzayo kakhulu. So kuzaba nzima ukuthi lokho esikulime lonyaka sikwanise ukuthi sikulungise sikumanufacture into ama-products esingawasebenzisa. So siyasithengisa ama-raw materials, umumbu, igwayi,
engama raw materials okungasilethele imali eningi.
Kodwa ke nxa sikhangele ukubana iminyaka edluleyo izulu belingani njengalokho elikwenza lezinsuku, umehluko uzaba ngapi kwezomnotho welizwe lapho nxa sikhangele ukubana lo nyaka linile?
Kuze sithi ukuthi abantu baya belokudla okulingeneyo, abaningi bangkhona baya balamanzi awokunatha, izifuyo ziyabe zikwanisa ukuthi ziphile ngoba siyakhumbula ukuthi ama-drought lawana abulele isifuyo eziningi. So abantu baya le mali umbe ukudla okulingeneyo. So kungenzakala ukuthi ngibone njengani i-advantages wakhona. Ilizwe njalo nxa kuyukuthi li-organized sizaba lesiplus grain eziphaleni zethu. Kunganceda ukuthi singa-import ama-grains ngoba nxa ukhumbula uzabona ukuthi bese si-importa ama-grains kuvela kumanye amazwe ngenxa yendlala. So nxa kuyukuthi sesilama grains ayeneleyo lesiplus siyasinga import kusithi ukuthi siza save foreign currency.
Nxa sikhangele yona impilo kaZulu jikelele izaba lomehluko na ngenxa yentengo yempahla ingayehla yini ngenxa yokuna kwezulu?
Udubo esilalo lapha eZimbabwe ukuthi abathengisayo bavame ukuthi bakhweze intengo ngesiphangiphangi, kodwa uyesihlisa intengo akwenzakali kakhulu. So angiboni uzaba lomehluko omningi kakhulu especially undaba yentengo ngoba abathengisayo baye bengafuni ukuthi behlise intengo, kodwa ongenzakala ukuthi baye bekwanisa ukuthi bathenge into ngentengo esingathi reasonable.
Manje nxa sikhangele khona okwenzakalayo ukuna kwezulu lisina kahle, singathi kahle kahle umnotho ulakho yini ukuthi ukhuphuke nje kancane?
Udubo esilalo umnotho wethu ayisiyo ndaba yokuthi izulu linile yini kumbe alinanga kumbe ngama-sanctions kumbe ayisiwa ama-sanctions. Udubo esilalo yi-management esilayo yomnotho wethu, uthi i-management yangkhona yiyo engasebenziyo. So nxa kuyikuthi uzaba lama-policies azenze ukuthi abantu bakwanise ukuthi bathengise ama-grains abo, bathengise igwayi labo, bekwanise ukuthi bazuze izimali zabo ngokuphangisa, kungenzakala ukuthi umnotho uzafuka. Kodwa udube esilalo yokuthi nxa ungahambisa i-grain yakho ku-GMB laphana uyathatha 9 months kumbe umnyaka imali yakho ingakabuyi. So yiyo yilokudubo esingabalalo nxa sikhangele indaba enjengale.
Lo ke ngumnumzana Masimba kutshela ingcwethi ecubungula ezomnotho obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ukusetshenziswa kwezikhali ezilentuthu ehitshayo njalo etshisayo ephoselwa emoyeni kwamiswa ngamazwe omhlaba jikelele kusanda kuphela iWorld War I kwasekuqiniswa njalo ngomnyaka ka-1972 lo-1993. Kodwa ke izikhali lezi lokhu zisetshenziswa ngabanye abantu. Uhlangothi lwe-Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, United Nations Joint Investigative Mechanism, olwaziwa ngokuthi yi-JIM, lwabunjwa luhlangothi lwe-United Nations Security Council ukuthi luhlolisise ukusetshenziswa kwezikhali lezi kwele Syria. Lwaveza ukuba amalicaja abizwa ngokuthi yi-ISIS asebenzisa izikhali lezi e-Syria ngomnyaka ka-2015 njalo lokuthi uhulumende we-Syria wasebenzisa ngomnyaka ka-2014 langomnyaka ka-2015. Ngonhlola njalo nyaka i-Security Council ithethe isinqumo sokuthi kumele kusijeziswe abasebenzisa izikhali lezi e-Syria. Ithe izafakela labo abasebenzisayo izijeziso zenotho. Loba nje inengi lamalunga e-Security Council avotela ukuthi lokho kumele kwenziwe, iRussia leChina zavota ukuthi kungenziwa. Omele imelika e-United Nations u-Ambassador Nikki Haley uthi kuyayangisa okwenziwa iChina leRussia njengoba inhlolisiso eyenziweyo ikukhiphe kusobala ukuthi izikhali lezi zazisetshenziswa mahlayana. Uthi kusobala ukuba i-ISIS lohulumende weSyria basebenzisa izikhali lezi. Uthi kuzwisa usizi ukuba iRussia itshengisela ukuthi iphikisana lokwenziwa yi-ISIS kodwa kayifuni ukuba kujeziswe abasebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo njalo etshisayo.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kwezemidlalo asekusigaba saphezulu amalungiselelo okuqutshwa kumncintiswano wakuqala owekwese Victoria Falls Rugby Sevens wona uzadlalelwa edolobheni leVictoria Falls ngempela viki ezayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano wekwese Victoria Falls Rugby Sevens ngumncintiswano osungulwe lonyaka inhlanganiso yeZimbabwe Rugby Union njalo usekelwa ngemali inkampani yekwese Sports yona yingxenye yenhlanganiso ye-Econet. Kula maqembu amathathu azabe emele ilizwe leZimbabwe kwelimidlalo njalo langaguqela iqembu elimela ilizwe emidlalweni yohlobo lwe-rugby edlalwa ngabadlali abayisikhombisa e-Rugby Sevens elaziwa ngokuthi ngama-cheaters, amahlosi ngolimi lwesiNdebele. Kuza kuba khona njalo iqembu le-Goshawks elibunjwa ngabadlali abalwisa ukungena kwiqembu le-cheaters kanye neqembu le-Matabeleland Select. Ekhuluma ngesikhathi lawa maqembu edlula edolobheni lakoBulawayo elubhekise edolobheni le-Victoria Falls, umongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Rugby Union uNyarara Isipanda uthi konke sekulungile ukuba lomncintiswano uqale.
Kulimpela viki u-1819 lilanga besilikhangelele ukuthi lifike, selifikile nje. Sikhangelele ukuthi ama-team azabe contesta, contestela iQuest Sports trophy lama medals lawo. Kuhle ke ngoba ilanga selifikile, abantu balungiselele ngendlela efaneleyo. Thina sesimelele ukuya suthisa amehlo ethu.
Amazwe amila iBotswana, iNamibia kanye leZambia akhangelelwe ukuzophatheka kulemidlalo yekwese Victoria Falls Rugby Sevens, ikanti iqembu leSierra Leone lalo ebelimenywe akukacaci ukuba lizaphumelela ukuzodlala. USibanda uthi abathanda umdlalo werugby kodwa abangenelisi ukuyawubukela mathupha umncintiswano wekwese Victoria Falls Rugby Sevens ngempela viki balakho ukuyibona lemidlalo kumabonakude wekwese Sports.
I-tournament yokuqala yama-tournament esiwalungiselele weminyaka emihlanu ezayo ayabila kwisefolosi ngesikhathi esifanayo. Ngakho abantu beZimbabwe abayakwehluleka ukufika bangene kwese TV, kuSports TV bavule khona bazathola sidlala live. Laba benelisileyo kababuye bazokholisa ukudla kwamehlo. I-rugby ye-sevens, i-rugby ongadinwayo ukubukela amehlo akwahlala ngoba i-rugby ye-action.
Imidlalo yekwese Victoria Falls Rugby Sevens izaqala ngomgqibelo mhla zili-10 lathoba mnembili isiyafika komlindi uyagcina ngosuku olulandelayo mhla zili-10 lathoba munemunye. Limidlalo izaqutshelwa esikolo seVictoria Falls Primary. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ata, wata, nata, prata, empty down. Empopom, empopoma, sakuti. Rasko, it's a number one band for my dance of Jedi. Empty chum twana lo uminangi amtanda. Lobu se wake lobu funu gumutata.
Wele tatu le sagu pisangale. Le sangale.
Ula manga wena mchita. Ulo mona wena mchita. Wage wambona ni mchita. Chela umazela ngapona mchita.
URasboom lo Ace Carter besigqibela uhlelo lwethu lamhlanje singakehlukani kesikhangeleke ebesilakho lamhlanje. Izakhamizi zakoBulawayo leVictoria Falls sezalile umthetho wokukhumisana umlotha weNational Peace and Reconciliation Bill. abasakhulayo bakhuthazwa ukuthi bancintise kukhetho oluzayo ngobunengi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Ngilichiya ke ku Studio 7 Live Talk The Connection lilontungameli inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.